Makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica neJapan akasangana nguva pfupi yadarika muWashington DC muhurukuro dzakanangana nekusimbisa mubatanidzwa weAmerica neJapan weUS-Japan Alliance panguva iyo zvimhingamupinyi mukuchengetedzeka kwevanhu zviri kukonzerwa nePeople's Republic of China, Democratic People's Republic of Korea neRussia zviri kuwedzera. Pamusangano wavakaita nevatori venhau pamwe chete mushure mehurukuro, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakadaidza mubatanidzwa weAmerica neJapan sechinhu chakakosha zvikuru mukuunza runyararo nekugadzikana mudunhu reIndo-Pacific. Vakarumbidza urongwa hweJapan hutsva hwekugadzikana nekudzivirirwa kwenyika hunosanganisira kuwedzerwa kwemari yekushandisa mune zvekuchengetedzwa kwenyika nekuiswa kwemari yakawanda mumapoka ekudzivirirwa kwenyika nezvivakwa. Gurukota vaBlinken vakawedzera vachiti zvirongwa zvitsva izvi zvinoratidza pachena kuzvipira kweJapan, kutambira mabasa matsva nekukurudzira ukama hwakasimba mune zvekudzivirirwa kwenyika neAmerica nevamwe vainodyidzana navo. Vakati vakazvipira kuchengetedza kukosha kweutongo hwejekerere nekodzero dzevanhu, kudzivirira mitemo yepasi rose uye kuramba vachitungamira pasi rose mukurwisana nezvimhingamupinyi zvisingakwanisi kugadziriswa nenyika imwe chete iri yoga. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin vakatsinhirawo kujeka kwekubatana kuri pakati peAmerica neJapan nekurumbidza Japan pamusoro pedanho rayo rekusimbisa kuzvidzivirira kwayo sechinhu chikuru mukuchengetedzwa kwerunyararo nekugadzikana mudunhu. Vakagamuchirawo ravakati danho rekuwedzera chinzvimbo chemauto eAmerica muJapan kuburikidza nekuendesa mberi shanduko dzinotambirika, dzinofambisika uye kushandisika. VaAustin vakati zviito izvi zvinosimbisa kuderera kwekutya mudunhu nekubvumidza kuti vabudirire kudzivirira Japan nevanhu vayo. Nekudaro, gurukota vaAustin vakanongedza mukuvandudzwa kwechikwata chemauto eAmerica cheUS Marine paOkinawa chichiitwa chikwata chegumi nembiri kana kuti 12th Marine Littoral Regiment. Vakati vachasimbisa chikwata chitsva ichi neusori hwemhando yepamusoro-soro, unyanzvi hwekuongorora neusori pamwe chete neunyanzvi muzvombo zvinorwisa ngarava nekutakurwa kwezvinhu zvinoenderana nezvinokanganisa nharaunda mune ranhasi nezvichauya. Vakati mubatanidzwa wavo vakasimba kudarika zvavaive kare, uchivakwa pahwaro hwekushanda pamwe chete, kuvimbika nekukosha kwavo uko kwakatsigirwa neukama hwavo kwemakore. Vakapika vaAustin vakati nekudaro hapana chimhingamupinyi chavasingakwanise kukunda kana vakaramba vachidhonza pamwe. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica.